Tinotenda kuti makwanisa kuva nesumuchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare redzimhosva rinorambidza mapurisa kubvisa vanhu vari pamanzwa ofamu kumazowe.
Kutongwa kwenyaya dzemumatare gore rino kunoparurwa nemukuru wevatongi vematare achichema chemawo kuti mari ishoma zvikuru inotambiriswa vatongi vedzimhosva.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzopesana pane zvinoreva bumbiro remitemo kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika achinga asiya basa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro nhasi ramisa mapurisa kuramba achienderera mberi nekudzinga vagari vepapurazi reArnold Farm riri kumazowe rinonzi ranga richida kutorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere vatura mutongo wekuti mapurisa ambomira zvekudzinga vanhu vanogara papurazi reArnold Farm number 10 riri kumazowe rinozivikanwa nezita rekuti Manzou Farm. Vachitora mutongo wavo, amai Ndewere vati hurumende inofanira kupa vanhu ava pekugara isati yavadzinga sezvinotaurwa nebumbiro idzva remutemo wenyika. Vatonderai Batasara, vano vegweta riri kumirira vaLeonard Mukore nevamwe vavo vakapwanyurwa dzimba papurazi iri svondo rapera, vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Ndinofara kuti dare rapa maclients, maapplicants, chikumbiro chavanga vachida inonzi temporary relief kana kuti provisional order yekuti mapurisa vachafanirwa kuramba vachiputsa dzimba kana kuva evictor kubva paArnold Farm kubva nhasi izvozvo vakufanirwa kutomira.
Vatiwo vanotarisira kuti hurumende itevedzere zvaturwa nedare. Hurumende yanga yaudza dare kuti ine imwe nzvimbo yayakapa vanhu ava kuti vagare asi izvi hazvina kugutsa dare. Sabhuku wenzvimbo iyi vainokishuwa kana Kembizi avo vakapwanyirwa dzimba dzavo nemapurisa svondo rapera vanoti vanotambira zvaturwa nedare vachiti upenyu hwevanhu papurazi ava hwanga hwava kukonzera kuti vanhu vazhinji vanhongesvosve nemuromo.
Tatambura nokudzingwa kwatiri kuitwa nokupwanyirwa kwatiri kuita dzimba takatogara panze. Munhu wese anoda kuuya kuona ndauyawo nemidziyo yese iri kungonaiwa nomvura chibage chedu chatiri kudya takatongounganidza panze chiri kungonaiwa nomvura. Saka dare ratotiyamura kana ratitirege kukwatakwa nemapurisa pamwe tingaedze kuwakiridza zvimwe kuti tidzivirire mhuri yedu iri kunaiwa nozvinhu zvedu.
Vakana Kembizi vanoti vanga vave kunyemwa zvinhu zvakawanda zviri kugoverwa vanhu zvakafanana nemafetereza uye vave kutarisirawo kuti vana vavo vachakwanisa kutanga kuenda kuzvikoro izvo zviri kuvhurwa mangwana.
Vana vechikoro pari zvinotanga taakutotya kutoti pamwe ticharambidzwa futi kuvana vechikoro vachashayako kuenda. Zvino hameno kana zvatadanzi nokoti padzimwe nguva vana vechikoro vedu vangabvumirwe nokuti hakuna changa tichipirwa kufama yedu kana zvese zvangadzidziswa nehurumende mafertilizer mbeu vanga vachitinyima vachititi hamusiwo muno idzai imo munomufama muno. Saka tatashayawo kuti zvanga zvichibva nokupi zvinhu zvakadai isi takagara kubva pa 2000 kusvika parizvino.
Vagari vepapurazi iri vanoti vakanzwa kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe avo vane rimwe purazi riri pedyo nepamanzou vaida kutora purazi iri kuti vachengete mhuka asi gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland central vamartin dina vakaudza bepanhau reherald kuti amai Mugabe havana chekuita nekudzingwa kwanga kuchiitwa vanhu papurazi iri vachiti purazi iri rakagara raiswa parutivi nehurumende kuti richengeterwe mhuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.